Gwetara mzharika de maungava Harrison Ngomom vaudza Studio 7 kuti muchuchusi mukuru wenyika vaAhmed Ibrahim vati hapana umbo hwekuvaroverera nemhosva nekudaro havana kana kutombomiswa pamberi pedare raMajor Street.
Vamuchuchusi Gweta guru rinomirira hurumende ratarisa mapepa rikaona kuti haiwa hapana kana kanyaya zvako kana takakanganiswa naonarebhoma demaunga kademaunga naizvozvo vabva vati ivo ngavaende kumba havana umboko hunovamangisa pamhosva.
Vachitaurawo mushure mokuburitswa muusungwa, muzvareka demaunga vati mutemo wenyika unotarisa kuti wabuda mumba mani. Vatiwo vari kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanosungwa nyaya dzisati dzaferefetwa. Muzvare kademaunga vakasungwa pamwe chete nakanzura weward 10 vari nhengo yeCCC vaclaimed Mashozhera uye vaDaudu Joseph. Asi nyaya yamashozhera iri kuenderera mberi sezvo vachuchusi vachiti pane vafakadzi vakavaona vachipara mhosva vaJoseph vakasungwa nemusi wechishanu vakatumiswa pamberi pedare uye dare rinotarisirwa kupa mutongo waro mangwana pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vachitaurawo nezvenyaya iyi mukuru wesangano reU Zimbabwe Trust vaRashid Mahia avo vange vari mudare nhasi vachinzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti vanoshushikanawo zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Kana kusada kuti zvakutamisa rudzo kunyaya zvinongoradza rudzo zvacho hazvina kumira zvakanaka.
Mutauri weCCC vaPromise Mukwananzi avo vanoti vari muupoteri sezvo vachityira kupambwa asi vachitsvagwa nemapurisa vanoti vanoshushikana zvikuru nekusungwa kwenhengo dzebato ravo. Sakaita samuzvare kademaunga vachiti zviri pachena kuti vari kushungurudzirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Tungamirwa nababa Nelson Chamisa hadzifaniri kushungurudza. Ndava zvatiri kuita tiri kuita zvinhu zviri pamutemo zviri mubumbiro renyika kuti muno muZimbabwe munofanira kuita makwato akawanda achikwidzana. Yanenge yahwina inenge yahwina, saka hatidi kuti vanhu varambe vachishungurudzwa zviri kuitika izvi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufumandevere vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwamuzvare kademaunga pamwe nekusungwa kwakamboitwa mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo muzvare Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa vakazowanikwa vasina mhosva kunoita kuti madzimai asadi kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti vanhu vechikadzi vemuZimbabwe vasafarira kuzoda kupinda mune zvematongerwo enyika kunyanyanya matongerwo enyika ese yaizvinopikira.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mapurisa anobvumiswa kuita basa ravo uye kana pasina nyaya munhu anongoburiswa sezvaitwa muzvare kademaunga.
Kana pane nhau yemutemo ngatingoremekedzai mapurisa nenhengo dzese dzemutemo dziite basa ravo. Kana iri persecution asungwa akagorekedzwa sei ndo mubvunzo wangu.
Imwe nhengo yebato reCCC vaJob Scala mangwana vanenge vasvitsa mwedzi 15 vari muusungwa sezvo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nekusungwa-sungwa kwevanopikisa hurumende yemuZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti ari kushushikanawo nekusasungwa kwevanhu vakapamba nekuita kasira mberi nhengo dzeCCC. Nhengo idzi kusanganisira kanzura weward 26 kuGlenora vaombera ishe nhende dzakapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori dzikatsiwa dzakandwa musango kumapinga mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangwicha.